Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 6 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 hwakasvika pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 7898.
Ndiramberi hatidzokeri kumashure kutyisidzirwa kuti uyai munomuzova vanhu vezano, manga musiri vanhu vezano. Hakwete, hazvii zvakaitika. Takamirira zvino kuti maby-elections aitike tigona kuti vanonhongei vava vanakupe nana munzira. Zvokwadi, havana chavanowana.
MDC Alliance inokunda musarudzo dzameya dzichangobva kuitwa.
Saka ava vari kuti MDC Alliance havazivi zvavari kutaura, nekuti iye wende wacho last week akanyora paTwitter zvikanzi inini handisi weMDC Alliance, ndiri weMDCT 2014 structures and ndiri kuenda kuextraordinary congress.
Asi MDCT inoti ndiyo yakakunda musarudzo idzi. Varayiridzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chaCovid-19 hwakasvika pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 7898, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevasere, sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi munyika nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi maviri nevana, kana kuti 6424, zvichitevera kupora kwevanhu makumi matanhatu nevashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara neCovid-19 vava chiuru nemazana maviri nemakumi mana nevatanhatu, kana kuti 1246. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu nemazana masere ezviuru, kana kuti 35.8 million. Vafa nechirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu, kana kuti 1.5 million. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezviviri, kana kuti 7,682,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu, kana kuti 215,000. Bato reMDC Alliance rinoti ratora zvakare chigaro chameya wedhorobha reBeitbridge zvichitevera kusarudzwa kwava munyaradzi Chitsunge sameya pasina avakwikwidza. Sarudzo iyi yaitwa zvichitevera kudzingwa kwevaive meya weBeitbridge vaMogi Ncube pamwe chete nemamwe makanzura maviri anoti vaGranja Nyoni naamai Agnes Tore nebato reMDCT mwedzi vapera vachipomerwa mhosva yekusatevera gwara remusangano. Nezuro MDC Alliance yakakunda zvakare musarudzo yameya yakaitwa mudhorobha reGwanda mushure mekunge vanjabulo Siziva vakunda vaAlbert Ndlovu veZANU PF. Sarudzo yekugwanda yakaitwawo zvichitevera kudzingwa kwevaive meya vaJustin Mashale nebato reMDCT. Studio 7 yakundikana kubata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSesoro Zvidzai vanoti hapana chekupemberera mukukunda kwavaita nekuti bato ravo rakagara rakasarudzwa nevanhu kubva pakutanga.
Sarudzo dziri kuitika mushure mokunge vamonzora namaikupe vadzinga makanzelas zvisiri pamutemo kungoita kushungurudza nokudisturba mafambire amabasa ehurumende dzematunhu kunenge kwakahwinwa neMDC Alliance. So kana zvaitika hazvo izvi tinongoti zvaitika toenda kumaelections kuti basa ravanhu rirambe richindirira mberi, asi hatina chatopembererapa nokuti tinongoona kutsutsumwa kurimo mukati mavanhu kuti azvomotitorera vanhu vatakasarudza musina kumbodzoka zvobatiri kuti wakanganisa ichi, ko murumboitei? So ndomubvunzo waupi waona kupewoyo kuti izvo munodzinga vanhu vakasarudzwa navanhu musina kutaura navanhu vacho vakavasarudza.
Kukunda kwamaita musarudzo uku kunorevei tichitarisawo remangwana?
Vana Monzora nana Kupe havazoregika kuramba vachiita zvavari kuita nokuti vakangama kuti havasi vanhu veZANU. In fact vakutofungidzira kuti vanhu veZANU vakurwisana nevamwe vavo vamachinja. Tinongona matakudai Mwari wapinda mavari vaziva kuti vapanduka. Asi savanhu takashinga tiri kuindirira mberi. Hatidzokeri kumashure kutyisidzirwa kuti uyai muno muzova vanhu veZANU manga musiri vanhu veZANU. Hakwete hazvi zvakaitika. Takamirira zvino kuti maby-elections aitike tigona kuti vanonhongei vanakupe nanamonzora. Zvokwadi havana chavanowana.
Takaona bato renyu richikundwa mwedzi wapera musarudzo yameya kumarondera. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Kupe namonzora kumarondera havana narutsigiro rwavanarwo muMDC. Zvakaitika kumarondera ndezvekuti vachiziva kuti maelections avakuzonoitika vakatanga vadzinga makanzelas eMDC Alliance akati kuti akakalkulata kuti kana toenda kumaelections vagovhoterwa vachiwina. Zvakadarozvo havana mavhota vakawana, vakatozowana imwe vhoti kuhama dzavo dzeZANU.
Vanga vari munyori wezvematunhu muMDC Alliance vaSesoro Zvidzai vari parunhare mugweru neStudio 7. Asi mutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vanoti bato ravo reMDCT ndiro rakunda musarudzo mbiri idzi nokuti vose vamunyaradzi Chitsunge vekuBait Bridge pamwe nameya veGwanda vaNjabulo Siziva inhengo dzebato ravo. VaPugeni vanoti mapato maviri chete anoti ravo reMDCT nebato reZANU PF ndiwo akapinda musarudzo dzemadhorobha maviri aya.
Nyaya yekugwanda nekuBait Bridge haisi kunetsa ka, because you remember kuti kugwanda nekuBait Bridge especially kugwanda pane mapata 2, 1 ZANU PF imwe iMDCT. Saka ava vari kuti MDC Alliance havazivi zvavari kutaura nekuti iye wende wacho last week akanyora paTwitter zvikanzi inini handisi weMDC Alliance ndiri weMDCT 2014 structures and ndiri kuenda kuextraordinary congress. Saka confusion ndeyavo. Isisu we are not confused, we will wait. Iye meya vacho vakati aiwa ndiri weMDC Alliance hatichaziva kazvo kuita.
Saka muri kuti here MDC Alliance haina vanhu mukanzuru?
Remember kuti kuHarare uko pane vame under alliance vari kuPDP. Kubulawayo pane vame under alliance vari kuMDC Green ya Professor Ncube. Asi muGwanda neBait Bridge pane MDCT chete, hapana alliance partners ukoko. Saka ukanzwa mune chiti ndewe MDC Alliance vari kuti ndeve MDCT kugwanda nekuBait Bridge.
Saka vakaramba vachiti ndeve bato reMDC Alliance, muchatora matanho api?
Aiwaka, kana munhu akajoina rimwe pato risiri MDCT anozidzinga iye. Saka handina kunzwa mea wegu Gwanda no wegu Petu Disfetiti neve MTC Alliance. But the provincial structure we look into it and wachochi uzabuti toita say then toita action is in line with their pronouncements. That end.
Avanga vari mutauriri we MDCT vakalipani pugeni vari parunare ne Studio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro mushure mekunge hurumende yatadza kuwirirana nevarairidzi panyaya dzavo dzemihoro. Uye masangano anomirira varairidzi ave kukurudzira vabereki kuti vabvise vana vavo muzvikoro sezvo vachikwanisa kuwirwa nematambudziko nekuti hapana ari kuvachengetedza. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Muzvikoro zvizhinji munyika muna varairidzi kana kuti mune varairidzi vashomanana sezvo vakawanda vavo vachiti havakwanisi kuenda kubasa nekuti mari dzavanotambira hadzichaita. Nezuro musangano pakati pemasangano ese anomirira varairidzi munyika nePublic Service Commission nemakurukota ezvevashandi vapo mavhima negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema hauna chawakabuda nacho. Nekudaro varairidzi vakatora danho rekuti vachara vari kudzimba dzavo kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa, asi vari kukurudzirawo vabereki kuti vabvise vana vavo muzvikoro vachiti vanogona kuwirwa nematambudziko akawanda sezvo pasina ari kuvachengetedza muzvikoro. Munyori mukuru mune rimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti kubvisa vana muzvikoro kunogona kuita kuti hurumende igadzirise matambudziko avo nekukasika pamwe nekudzivirira kuti vana vasaite nhumbu nezvimwe.
Girls will fall pregnant. A lot of violence is going to happen. And we are simply saying to parents, if you love your child, don't check it out. Because what is happening now is going to stand it. And we are not saying this because we are enjoying it. But we are simply saying the parents must also come and assist our cause.
Zvinonzi vamwe vakuru vezvimwe zvikoro matunhu ese munyika vange vari kuudza vabereki nhasi kuti vabvise vana vavo muzvikoro sezvo kusina varairidzi. Munyori mukuru musangano unomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRapson Chere vaudza Studio 7 kuti nhasi chaiko pane vamwe vabereki vange vari kutovabvunza kuti voita sei nevana vari kuzvikoro.
Saka vazhinji vangu vari kupromisa kuti nhasi vanenge vachidzosa vana kuzvikoro, uye tine maheadmasterwo akatonyorerawo macommunication kuvabereki kuti vange vachitora vana vavo kunyanya vangu vari mumabhoarding vaya nenyaya yekuti hakuna varairidzi. Saka panguva inoyi vabereki vari mushiwo kuenda vachinotora vana vavo kuzvikoro kwavangwaya.
Vachere vati vange vakamirira kunzwa kuti chii chabuda kudare remakurukota pamusoro penyaya yavo sezvo makurukota vakasangana navo nemuvhuro akavimbisa kuti nyaya iyi yaizozeiwa mudare nhasi. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano anomirira vabereki vemuzvikoro School Development Associations vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vane urombo kuti zvinhu zvasvika pazvava pasina kuwirirana pakati pevarairidzi nehurumende. Vati havagoni kutambira chikumbiro chemasangano anomirira varairidzi chekuti vabvise vana muzvikoro vachiti vachaita izvi chete kana hurumende yataura nekuti ndiyo inosungirwa nemutemo kupa vana dzidzo munyika. Vatiwo shure yavo ndeyekuti varairidzi nehurumende vagare pasi vataurirane kuitira kuti vana vaenderere mberi nechikoro. VaManokore vaudzawo Studio 7 kuti vaonawo pamadandemutande akasiyana-siyana pane vamwe vakuru vezvikoro vari kuudza vabereki kuti vabvise vana muzvikoro asi vakati izvi zviri kunze kwemutemo.
Kuti varairidzi vakuru vanenge vari pachikoro havana mvumozve kuti vana endai kuda asina kunzi anzwarwo naminista negurukota redu rezvedzidzo. Gurukota redu rezvedzidzo ndo rinenge rakamirira hurumende, ndo rinotaura kuti aiwa zvikoro zvavharwa nekuda kwekuti madzidzisi hakuna. Saka zvikuru hurumende kana isina kunge yataura yadaro zvinenge zvakaomera even mukuru wechikoro nesu sevabereki kuti tinge isusu hatibvisei vana kana kuti mukuru wechikoro ati hatibvisei vana nekuti handina vadzidzisi. Saka tiri kukurudzira kuti vai vadzidzisi vedu vagara pasi vawirirana nehurumende zvinhu zvifambe.
Asi vamajongwe vati havasi kumanikidza vabereki kubvisa vana vavo muzvikoro, asi kuti vari kuvayambira chete.
Maparents ivayo kana vachitora instruction kubva kugovernment, government iriyo inoticha. Kana vana vake vachidzidziswa naprofesa Mazvina, ngaasitirire zvinotaurwa naprofesa Mazvina. Asi kana vana vake vachidzidziswa nesu isusu, ngatiitire zvati kutaura.
Pari zvino varayiridzi vanotambira mari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu nezviuru zvitanhatu zvemadhora emuno, uye vanoti mari iyi haichakwanisa kuti varambe vachienda kubasa kana kuchengeta mhuri dzavo. Vanoti vanoda kutambiriswa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuamerica pamwedzi, vachiti ndiyo mari inokwanisa kuti vararame nemhuri dzavo. Vachitaura mushure wemusangano wedare remakurukota, vamavhima vati upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka, uye vanoona paine mukana wekuti hurumende icharamba ichiwedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Vatiwo nhaurirano pamusoro penyaya dzemuhoro pasi penational joint negotiating forum dziri kutanga munguva pfupi inotevera yavasina kutara. Zvikoro zvakavhurwa svondo rapfuura mushure mekuvharwa kwemwedzi mitanhatu nekuda kwedenda recovid-19. Vana vanonyora bvunzo gore rino ndivo vakavhura, uye kupera kwemwedzi uno kuchavhura vanonyora bvunzo gore rinouya, kwozoti vamwe vese vachavhura muna mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato guru rinopikisa muTanzania reParty for Democracy and Progress kana kuti CHADEMA riri kushushikana nekumbomiswa kutsvaga rutsigiro kwemiriri waro musarudzo yemutungamiri wenyika vaTundu Lissu, vari kukwikwidzana nemutungamiri wenyika pari zvino vaJohn Magufuli. Sangano rinoona nezvesarudzo muTanzania reNational Electoral Commission riri kupomera vaLissu mhosva yekutyora mitemo inobata sarudzo, kunyange hazvo vanopikisa vari kutambira chikumbiro ichi icho vati hachisi pamutemo, chine rusarura uye achitambirwe muutongo hwejekerere. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vashora zvakadzama maitiro eChina ekushandisa dzimwe nyika kuitira kuti iyo China ibudirire huori pamwe nekushandisa chisimba chakavanzwa kudzimwe nyika kuitira kuti dzitambire zviri kudiwa neChina. VaPompeo vataura mashoko aya nhasi pamusangano wevatungamiri venyika dzemuAsia, vachiti America ichaita zvose zvainogona kuitira kuti China isarambe ichisimbisa muitiro wayo uri kutambirwa pasi rose. Kunyange hazvo gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vachiti chirongwa chavo cheTransnational Stabilization Program chakanangana nekudzikamisa upfumi hwenyika chiri kubudirira, zvinoonekwa nekusimba kwedhora remunyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe ichiri kutatarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nebepanhaure Herald, vaNcube vanoti chikuru chavakaita pasi pechirongwa chavo kuita kuti paparurwe musika wekutengeserana mari kana kuti foreign currency auction, zvavanoti zvadzikamisa mitengo yezvinhu. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDenford Mutashu, vanoti ichokwadi kuti mitengo iri kudzikama.
Zvanga zvaita kuti veruzhinji vemabhizimusi vawane pekutenga mari pasiri pamusika mutema, mari iyo inenge ichitengeka, uyo wateramisa kuwanikwa kwemari yacho kubudikidzawo nekuteramisa mitengo yanga ichingokwira panguva diki diki. Asi kubva pakazoparwa musika uyu mitengo yakati teramei.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti ichokwadi kuti pane ziya pane dovi, uye nyika yave kukohwa pakuru mushure mekuvandudza zvinhu.
TSP yakwanisa kudzikamisa zvinhu zvanga zvichiita mamire nerongo muikonomi yenyika. Marodhi chaiwo chaiwo enyika anga aparara nemapothole, marodhi iwayo akaripewa. Totarisawo kushota nekunetsa kwakuchaita mafuta edzimotikari, petrol nediesel. Asi pari zvino hapana kana munhu anenge achimirira mutsara kuti atenge petrol kana diesel. Totarisawo nyaya yekuintroduswa kweZimbabwe dollar. pekutanga paro rakamboyo tatarika rikanetsika richikwira zuva nezuva kusvikira pazotorwa mamwe matanho akatorwa ekukontrola zvanga zvichiitika neblack market yanga ichitungamirirwa neecocash. Izvozvi tiri kuona kuti mari yadzikama yateramira. Transport system yemadhorobha yanga yaparara, yanguva yemakombi yevakomana vemushikashika nechinechi, asi TSP yakaunza chirongwa chezupko chiri kuti vanhu vakwanise kuenda kudzimba nemutengo wakaderera kwazvo. Hurumende panyaya yecovid yakashandisa dzimwe mari dzema 2% tax aya kuti mahospital awane mishonga, manesi awane maallowances. Even though mari isinganyatsokwana, hapana mari painozombosvika kuti munhu anoti ndawana inokwana.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti chirongwa ichi hachina kubudirira nekuti
TSP yavanove haina kukwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika. In fact, ndiyo yakatokonzera bongozozo muupfumi hwenyika. Tese tinoziva kuti musi wa 5 October 2018 inflation yanga iri pasi pe 10%. Kutara pari zvino right now inflation yakunanambira 1000%. Nekubudikidza ne TSP mitemo yavaisa imomo yema 2% yaikonzera kuti kugadzira zvigadzirwa zvidhure, vanhu vokwidza mitengo zvakanyanya. Takanga tine kudzikama kwemari rate iri 1:1 muna October 2018. Asi kutara pari zvino rate yava kuma 120 yekumusika mutema ye market share chaiyo former market iri kuma 80%. Todzoka futi panyaya dzavanotaura dzekuti vanhu vaane masocial protection. Right. Tichitaura social protection, tinoda munhu wese ane chehoviri ari kuwana zvaari kuwana kuhurumende, kunyanya vaya vanonga vachitambudzika vari kumamisha, vanonga vakwegura, vanonga vari nevanhu vane matambudziko yatingati disability. Asi havasi kuwana izvozvo nekuti mari even mari yavanopiwa yacho haichina simba nenhau yeinflation. Now tikazviongorora vanhu vakutotambudzika kunyanya havasiri chete ivo vakagara kumamisha, vataa vanhu vari kushanda. Tikaongorora mari dzotambira macivil servants, vataa kutambudzika kutopfuura vanhu vasi kutoshanda nenhau yekuti programu yasana Minister of Finance iyo yavanonenembera kuti toda tokuita surplus pabudget ravo, asi vanhu vaifanira nzara.
Chirongwa cheTSP ichi chakaparurwa muna Gumiguru 2018 uye chiri kutarisirwa kupetwa muna zvita gore rino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira vanhu vanoita mabasa ekutakura mbatya vachiyambuka migano yenyika dzakasiyana-siyana kuti vaongororwe zvizere zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chirwere checovid-19. Ongororo yakaitwa nekambani yeVaxi Global inoratidza kuti kune vanhu vazhinji vari kuyambuka migano yenyika vachishandisa magwaro eutano avakawana zvisiri pamutemo. Izvo zviri kuita kuti chirwere checovid-19 chienderere mberi chichitekeshera munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMike Hove weStudio 7 naDr Tinotenda Simemeza pamwe chete namuzvare Tsitsi Sifiali vekambani yeVaxi Global.
Vaxi Global ikambani inobetsera kuverifya mahealth records anotakurwa nevanhu, especially vanhu vanofamba vachienda kunyika dzakasiyana-siyana. Especially nyaya yeCovid ino yatiri kudana nayo.
Titsanangurireiwo, takakunzwai mupichi yenyu muchibata nyaya yekuti vanhu vari kutenga macertificate. Titsanangurireiwo kuti zvii zviri kuitika mumabhodho.
Zviri kuitika ndezvekuti munhu akafunga kufamba muzuva ranhasi, dzimwe nguva kekutanga umwe anoti handasiri kutozviziva kuti ndaifanira kutestwa chirwere chakati kana ndaifanira kubayiwa chirwere chakati. Azosvika ndopanobva nevamoti, kana wanga usina kubayiwa kana wanga usina kutestwa, pane vari kutengesa varipo apa, ende vari kutengesawo vatoripo because anenge vakatomirira kutsvaga mari nenzira iyoyo, ende anenge ati chipei pane kuenda kunotestwa kana kuenda kunobayiwa. Saka munhu anobva angotenga ipapo obva afamba zvake oenda kwaari kuenda.
Mungatitsanangurireiwo Dr Simemeza kuti zvakadai zvinhu zvamungakurudzira here sachiremo?
Zvinhu zvatisingakurudzire zvachose. Nenyaya yekuti isusu nemabasa edu chatiri kuitira mabasa aya ndechekuti vanhu vasawanikwe vachizorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana. Saka isusu tinokurudzira kupreventa kurwara nezvirwere. Saka kana vanhu vaakupfeka madhokumenti, vaakupfeka matests zvinova izvo zvinozonetsa kuti mahospital edu anotozoremerwa nevanhu vachirwara uyezve tinokwanisa kuunza zvirwere kubva kudzimwe nyika dzichiuya kuno kuAfrica kana muno muZimbabwe kana kuti oso tichiendesa zvimwe zvirwere kudzimwe nyika zvinova izvo zvatisingakurudzure zvachose saka tinowanzoda kuti vanhu vaite zvinhu zvakatarwa mumagwaro kuti vasawanikwe vachizorwara nezvirwere zvakasiyana siyana. Saka that's why organization yedu iri kuda kubetsera kuti zvinhu izvozvo zviwanikwe zviri easier kuwana uyezve vanhu vave neruzivo rwekuziva kuti chakadai chakadai ndochida kana ndichinge ndakutravhela. Zvese izvozvo tinenge tichizozviwana pawebsite yedu uyezve paapplication yedu unenge uchibetserwa zvakare kuziva kuti kana ndiri kuenda kusouth Africa ndinoda zvakadai 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 wobva wazviwana usati waenda.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza pamwe chete namuzvare Tsitsi Sifiali vekambani yeVaxi Global vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Akadiko mose muri yeZimbabwe kuti ndimufundisi muyo kuno kuSouth Africa. Aiwa coronavirus iri kuiona ikuramba ichingodaro daro asi tinongotenda Mwari kuti zvinhu zviri kupota zvidzikira tichingoona zvakadero. Toda kukumbira zvikuru kuvana veZimbabwe samufundisi aero nditaure mashoko ainyaya yekurwadzikana nezvatiri kuona zviri kuitwa mukati menyika yeSouth Africa matigeri nekumadiaspora kuti kurambana kwevana veZimbabwe kwanyanya uye futi nemaitiro aitwa vana veZimbabwe kwanyanya kuti vaakukopa tsika dzisina kunaka tsika dzakaipa kuti vakadzi vazhinji vakauya kuno nenzira dzakanaka nevarume vavo asi vasvika kuno kurambana kwanyanya nekusarespektera mukati meimba zvosvika kuti vanhu vasvike pakuurayana mukati medzimba vakadzi vosungira nokuzviparadza nenzira dzinorwadza tichiona nevarume ndizvozvo. Taikumbira zvikuru vana veZimbabwe kuzvigara zvakanaka sekubva kwamakaita nenzira yakanaka uye futi tisatora tsika yenyika ino yatigere nekuti mukati menyika ino marriage zemuna kuna kungogarisana mapoto chete vazhinji venyika ino pachavo vana baba vana amai vanongosvika vakwegura vasina kana dzimba. Saka ndinongokumbira kuti vana veZimbabwe ngatigonei kuzvidzora nguva dzose uye tide mhuri dzedu tigare zvakanaka. Kana pane chinenge chanetsa ngatikumbirei Jehovha Mwari vayananisi variko kumachechi ukoni panze dzakasiyana siyana nekuti hazvibatsiri chinhu kutevedzera tsika dzakaipa kuti kana vanhu vakabva vasingatoona vakadzi vakuenda mumabhawa vachiita nenzira dzakasiyana siyana. Saka tinokumbira funa nababa wo mugare nekugara nevakadzi venyu zvinhu zvakanaka tichikumbira zvikuru kwazvo pazvirongwa zveStudio 7 zvakafanana chechina zvirongwa zvechina izvi pambotorwawo nyaya dzedzimba nekuti tiri kuona zvichiwana vari mudiaspora vatambudzika muchato yapera uye futi nezvirongwa zvichitenderwa nababa wandoko pambodzisiwo futi nezvedzimba nekuzvirongwa zvinoitika muupenyu hwedu magariro kuna bajonga kandi miri nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana kuti vanhu vagone kudzidza kuti chinonzi musha chini kuti kurambana kuri kuita vana veZimbabwe tiri kunzvimbo ino hakusina rugare hakusina mufaro kwaakubhowa tinongodai Mwari kudenga akangotungamirira vana veZimbabwe nekuti zvorema zvorwadza kungori kungochemedzana chete.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai vatereri muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection chamunopakurirwa neni Mike Hove tichange tichitarisa nezvematambudziko aunzwa nechirwere checoronavirus. Tichatarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzedzidzo apo varayiridzi vakawanda vari kuramwa mabasa nenyaya yemari dzavari kutambiriswa. Muri yeZimbabwe dzakanganwa kuteerera chirongwa chedu ichi na 8 PM nhasi.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. MDC Alliance inoti ndiyo yakakunda musarudzo dzameya dzichangobva kuitwa kuBeitbridge nekuGwanda. asi MDCT inoti ndiyo yakunda musarudzo idzi. Varairidzi voramba vakatsika madziro vachiti havasi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.